Nyaya iriponde yekuti ikozvino vaBiden kumira pamberi pevanhu nekuonekwa vachiita kunge vane simba rakati wandei mazuva ano zvichavabatsira mune zvinhu zvakawanda. Kunyanya-nyanya nyaya dzeNATO tinoziva kuti dzine vatungamiri vakawanda vari kutarisirawo nyika yeAmerica kuti itungamire muhondo yeUkraine iyi yanetsa iyi. Saka kutaura kwawa Biden kumafunction akaita kudai so achavabatsira zvizhinji, nokuti tiri kuona kuti nyaya yacho inenge yanetsa kuDemocratic Party. Pane vazhinji vakutopesvedzera, vakuru vanga varimo nevakutungamira mahouse leaders anenge 7 nemasenator anenge matatu abuda izvinezvi pachena kuti vaBiden ngavachigara pasi, nokuti debate riyariya rinenge rakavakwadza chaizvo. Saka kumira pamberi kweNATO imwewo yetime yekuti ingangovabatsira kuti varatidze kuti simba vachiri naro rekutungamira nyika.
Tinoona kuti vaBiden vari kuti ivo vari kubatsana nedzimwe nyika dzemuNATO kuwedzera rubatsiro rwavachange vari kupa Ukraine. Munoona sei izvi?
Nyaya yehondo yekuUkraine nemari yavapa iyi ichabatsira zvikuru, nokuti tikuziva izvo kuti Ukraine yakakumbira mari ikati iyo kune nyika dzese vasaunze mauto avo, asi vanhu vemuUkraine vachamira. Tiri kuona kuti Ukraine takuenda mugore rechitatu hayakamira chaizvo, nokuti Russia yanga yauya nemando asina kumboonekwa pano pasi, asi vanhu veUkraine vakamira and nekupiwa kwavari kuitwa zvombo iyiko zvino vave kukwanisa kumisidzana naiyo Russia.